Mutambo weZimbabwe neSouth Africa weT20 World Cup waniswa nemvura. Panguva iyo chikwata chemaChevrons change chave kuratidza kunge ticharohwa. Mutambo uyu waniswa South Africa yakanga maranzi makumi mashanu nerimwe chete vasina mutambi abuda uyezve vashandisa maovha matatu chete pamapfumbamwe. Zimbabwe iranga yapedza yakanda maranzi makumi manomwe nemapfumbamwe mumutambo wanonoka kutanga nenyaya yemvura. Kunaya uku kwakonzeresa zvekare kuti varongi vemakundano aya vadzikise maovha kubva pamakumi maviri kusvika pamapfumbamwe. Asi mutsigiri wemachevrons muzvare Catherine Muzavazi vari kuramba kuti Zimbabwe yanga ichizorohwa vachiti mumutambo munoitika zvakawanda.
Zvemutambo zvinombozikanwa here? Hazvinagara ndizvo. Zimbabwe yacho zvaingogona kuzoenda nepamwe ikatogwina. Isi tungofunga kuti hainongodyiwa nguva dzese.
Wesley Mandevere naMilton Shumba vanga vaita nepese pavanogona kuti Zimbabwe isarohwe mumutambo uyu. Mushure mekurasikirwa naCraig Evin, Scanaraza, Regis Chakabva naJohn Williams kwakanzwa maranzi gumi nemapfumbamwe chete, Mandevere amuka chibhebhenenga ndokanda maranzi makumi matatu nemashanu. Shumba azowedzerawo mamwe gumi nemapfumbamwe, Zimbabwe ndokusvika pamaranzi makumi manomwe nemapfumbamwe kwabuda vatambi vashanu. Murairidzi wecricket nerugby Edmond Tetwa anoti point yawanikwa paSouth Africa apa yakakosha mhondo yekubudirira mugungano iri.
Point yatawana paSouth Africa point yakakosha zvakanaka. Tatanga super trophy yedu zvine mushindo zvokuti hatisi kuona chichatitadzisa kuti tiende kumberi uko. Zvokuti tikabata nikini Pakistan apo pamberi apo, aiwa zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Zimbabwe ichiri nemitambo nePakistan, Bangladesh, Netherlands neIndia. Mitambo mumwe murairidzi wecricket Leonard Namburo anoti zvikwata zvisina mukurumbira Bangladesh neZimbabwe ndizvo zvingangobudirira. Pamusoro pezvo Namburo anoti Zimbabwe ine chikwata chakabatana chinokwanisa kusvika kure makundano makuru epasi rese aya.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket. Then ine experience yaRaza, Sean Williams naCraig Evin. Hatingi zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Koti vasvike pachinhanho cheSuper 12 ichi, Zimbabwe yakarova Ireland neScotland, ivo ndokurohwa kamwe chete neWest Indies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.